Vajonga, munoma America ndinobata ndiri munonzi International Development, iyo inoita nezvekubatsira vanhu varombo munyika pasi rose. Ndiri kumusha ndakashanda izvozvi zvemaNGO in International Development, uye ndakaendawo kuUniversity yeZimbabwe kwandakaita undergraduate degree ndikaitawo masters ndiriko kuUniversity yeZimbabwe pachikomo.
Vateereri vangada kuziva kuti kuno kuAmerica makauya nebasa here kana kuti makauya muchiuya kuchikoro kunowedzera dzidzo yenyu?
Pandakauya kuno kuAmerica ndakauya ndichiita inonzi professional fellowship pandazoenda kuchikoro.
Mungatsanangura sei mashandiro enyu muno muAmerica? Nokuti vamwe vanoti kusina mai hakuendwi.
Kushanda muAmerica tatojaira ibasa kana kuti vanhu vacho vanhu vakasiyana, vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda vandinoshanda nawo. Pamwe ndinozvinoita kuti kushanda kwacho kuve kunoreruka nokuti tose vazhinji vedu tinobva kunyika dzakasiyana-siyana. Uyo vanhu vandinosangana nawo ndevekunyika dzakasiyana-siyana, saka kushanda kwacho kunobva kwaita nyore nekuti tose tiri vatorwa kwatinenge tiri kwacho.
Tinonzwa vakawanda vari kunze kwenyika vana veZimbabwe vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira kunzvimbo dzavanobva. Zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira kwamunobva?
Chezvandiri chizvarwa cheZimbabwe, handisarudze kuti ndichabatsira vanhu vekwamutoko kana kuti ndichabatsira vanhu vekwakati, asi ndinobatsira vose vana veZimbabwe vanoda rubatsiro. Pari zvino ndinoshanda namukoma Freeman Chari, yatinoti Citizens Initiative. Yatinobatsira vanhu vanenge vavirwa nemadambudziko sepakaita Cyclone Idai. Takakwanisa kuunganidza mari tikatumira kuZimbabwe. Iye zvino tanga tiri kushanda kubhinga kune chikoro chiruda kubatsirwa zvinozvi tiruda kuchera chibhorani. Uyezve tine vana nherera vari kuMount Abden vatanga tichibatsirawo neCitizen Initiative. Inoone chekurudivi kwangu ndinenge ndichibatsira vazhinji. Handingataura hangu kuti ndiri kubatsira vanhu vakaita sei uyezve ndiri kuita zvakati, asi ndinenge ndichedzawo kubatsirawo vauyawo vanenge vanditsvitsawo dambudziko ravanenge vainaro. Ndinoedzawo kubatsira nepandinenge ndichigona. Kana ndisingakwanise ndinotsvagawo vamwe vanhu ndounganidzawo mari tokwanisa kubatsira vanhu vanenge vari kutambudzika kana kuti vanhu vanenge vari kudoro rubatsiro. Asi mazuva ano ndanyanya kumira nenyaya yekuti ndinobatsira vana vechikoro nevada kuedza kuenderera mberi nechikoro zvavo. Ndokwandanyanyoita focus nayo.
Chii chamungati chishuo chenyu chikuru chamunoda kuona chichiitika muupenyu hwenyu?
Chishuva changu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vave vana vakasununguka, ive nyika yakasununguka, vanhu vakwanise kunge vachiwirirana. Pane kukakavadzana kwakanyanya muZimbabwe. Ini handifarire ndikanzwa kukakavadzana kunonyanyoita vana muZimbabwe kuriko kuZANU-PF, kuMDC nemaMDC yacho kana matongerwo enyika akawanda. Ndochekutanga. Chechipiri, ini ndinoda hangu kuti nyaya yekuZimbabwe inonyanyogadziriswa economy. Dai economy yedu yakwanisa kugadzirwa zvakanaka. Chechitatu chinoenderana nechechipiri chandataura, handidiwo kuona vana veZimbabwe vachitambura vachiitwa chiseko chenyika nenyaya yenhamo yakawanda muZimbabwe. Izvo zvandambotaura pamusoro pekuti tiri kuda kuedza kubatsira vanhu vekuZimbabwe vana vari kushaya school fees. Vanhu vari kuita maoperation kunze kwenyika vachida mari dzekunorapwa kunze kwenyika. Hazvisi zvinhu zvinondifadza. Ndopanofanira kugadzirisika nyaya yeutano muZimbabwe kuti nyika igadzirisike, ana chiremba vakwanise kurapa zvakanaka. Ndinonzwa nyaya zhinji dzakawanda dzevanhu vari kufa vasina kana kuwana rubatsiro rwemuchipatara, vachinzikati kuti tikuadmite muchipatara mofanira kutenga matenga drip. Shuwa ingaite nyika here yekuti vanhu vanganzi tangai matenga dripi usati warapwa?
Ishoko ripi ramungasiyira vakateerera pari zvino?
Chinhu chikuru chandinoda kuteurira vana veZimbabwe vari kuZimbabwe ndechekuti vasafunge kuti kune achauya kuzogadzira nyika kana kuti isusu vari diaspora ndisu tichakwanisa kuuya tikagadzirisa nyika. Ivo vari kuZimbabwe ngavagadzirise nyika, ngavave pamberi pekugadzirisa nyika. Isusu tingakwanisa hedu kubatsira pano neapo pane zviri kuitika, asi donzo riri kuvana veZimbabwe varimo munyika yamomo kuti vakwanise kugadzira zviri kuitika. Isu tinokwanisa kuvabatsira pano neapo, asi ivo ndivo vane donzvo rekugadzira nyika, ndivo vanokwanisa kutaura nevatungamiriri venyika, ndo vanokwanisa kuudza vatungamiriri venyika kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, tinoda kuti madai nyika. Isu tichabatsira, asi ivo ndivo ngavaende pamberi pekuda kugadzirisa nyika iyoyi. Ndinoda kutizve kuvana veZimbabwe muve nekisimusi negore dzvarakanaka. Ndinoshuvirawo kuti muna 2022 takamirira kusvika muna 2023 tinova vana venyika vanokwanisa kuwirirana, vanokwanisa kugadzirisa zvinhu kuti patinosvikawo 2023 tive tinovhota murunyararo, uyezve vari kutonga kana vachazotonga kana zvichizokwanisa kuitika izvozvo kuti vave vanochengetedza kodzero dzevanhu, vave vanoremekedza zvido zvevanhu, vave vanoremekedza bumbiro remutemo. Asi chikuru pari nhasi ndinoda hangu kuti ndishuvire vana veZimbabwe kuti vave nekisimusi yakanaka, vave negoredzva rakanaka, panosvikawo goredzva tive tinoshanda zvakanaka, uyezve mvura ikanayawo vanhu ngavasadye mbeu, vanhu ngavarime, kana vakarima Zimbabwe inoguta.